manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 4/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mufungi ati maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chakaisa apa. Nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga-tanga zvakaita kuti vanyimwe bheyo. Asi
Dare repamusoro High Court rinonyima zvakare nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scala namaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya vari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga.
Zimbabwe Electoral Commission vapraizei voters revira vari kutaura vachori hardcopy zvirimo mustatutary instrument 145 2022 inotaura pamusoro pemari dzinofanira kuti dzibhadharwa nemunhu kana achida voters revira commission. Saka mari idzodzo kana riri hardcopy idollar per page asi kana iri electronic copy $200.
Sangano re-Election Resource Center roronga kuenda kumatare dzimhosva richinyunyuta nemutengo uri kubhadhariswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kune vanoda gwaro revavhoti riri mumapepa. Asi mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti zvavari kuita zviri pamutemo. Vagari vekubhikita mudunhu remasvingo votambira nemufaro kupindira kweZimbabwe Anti-Corruption Commission mukuferefeta uori ungadai hwakaitwa pakutengwa kwezvikakarara zvemotokari dzevakuru vakuru nekanzuru iye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court rinoti hapana zvashanduka kubvira pakanyimwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scala navaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime. Nekudaro hapana chikonzero chekurasa mutongo wedare ramajistrate wekuti vaviri ava vatongwe vachibva mutirongo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo wavo, mutongi Justice Rogers Manyangadze vati dare range risiri kuongorora zvikonzero zvakaita kuti vaviri ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, asi raongorora kuti pane zvashanduka here kubvira pavakanyimwa mukana wekuita izvi muna chikunguru gore rino. Vati semaonero avo hapana zvashanduka zvingaite kuti vaviri ava vapiwe mukana. Nekudaro mutongo wamagistrate wekunyima vaviri ava mukana uyu ucharamba uripo zvichaita kuti vatongwe vachibva mutirongo sekutongwa kwazvakaitwa nedare ramagistrate muna chikunguru. Gweta revaviri ava vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoreva kuti vaviri ava havakwanisi kubhadhara mari yechibatiso.
Mutongi ati maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chatakaisa apa. Nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga-tanga zvakaita kuti vanyimwe bheyo. Asi akungotarisa chete zvazoitika mushure mekunyimwa kwavo bheyo kuti zvinokodzera here kuti vachipiwa bheyo. Vakatarisana nezvazoitika zvashanduka kubva pavakatanga kunyimwa bheyo.
Vasikala navasitole vange vaenda kudare nechikumbiro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso nezvikonzero zvokuti nguva yareba kubva pavakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nyaya yavari kupomerwa yapera simba sezvo pasina vafakazi vakaunzwa kudare navachuchusi uyewo pamwe nekuti kuramba kwavo vari muusungwa kunoita kuti veruzhinji vashaye chivimbo nematare edzimhosva. Mutongo wanhasi hauna kufadza vatsigiri veCCC vakaita sava J Moyo avo vati zviri pachena kuti vaviri ava vari kudzvinyirirwa.
Zvaavesika zvaakunyanya havangangonziwo vega vega ndo vega vaunyimwa bheo vamwe vachibudiswa saka totongovapa senemo yekuti vadya jenaka.
Rimwe gweta remuHarare vapangana icharumbira vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vakapara mhosva hombe kudarika iri kupomerwa vasikala navasitole asi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye zviri kuitika kuvaviri ava zvinoratidza kuti pane kupindira kwehurumende.
Zviri kufanira kuitika apa ndezvekuti iwo Matare anofanira kunyatsomira pachokwadi, kusashandiswa nevanhu vematongerwo enyika, vokwanisa kunge vachitedza kuti constitution yenyika inoti chii, mitemo yenyika inoti chii, kuti vange vachikwanisa kupa vasikala mukana wekuti vatongwe vachibva ku.
Izvi zvatsigirwawo nerimwe gweta vaWilbert Mandinde, avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, avo vaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzika zvikuru nezviri kuitika kuna vasikala navasitole.
Nyaya yekuti vanhu vanogara mutirongo kwemazuva anodarika zana vakamirira kutongwa, chinhu chatisingazive chichiitika.
Mumwe akafanira kubata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauro webato reTriple C vaFelix Mafa vashorawo mutongo wanhasi.
Vakuru vakuru vemacourts, majudges nemamagistrate anotya kuburitsa vanhu vasina mhosva sezvakaitikwa kuna Jesu. Jesu aida kuburitswa naPilate asi vanhu vakazhoa haana kuburitswa.
Asi mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vanoti bato ravo haripindiri munyaya dzematongerwo anoitwa nyaya kumatare.
Hatizvitenderi kuti tinge tichipinza mhino yedu munyaya dzezvemafambisirwo ebasa rezveutongi hwematare edzimhosva. Izvozvo hazvinyanya kutenderwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Vaviri ava vakasungwa muna Chikumi vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga, zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yeTriple C More Blessing Alley mumusha wenyatsime kuchitungwiza muna Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reElection Resource Center rinoti rave kuenda kumatare edzimhosva richinyunyuta nemutengo wegwaro revavhoti kana kuti voters roll warakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission, uye rinoti uri pamusoro zvakanyanyisa. Richinyora padande mutande reTwitter, sangano iri rati rave kutora matanho ekumatare aya rakabatana nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights mushure mekuchajwa madhora ekuAmerica anoita zviuru zana nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana maviri nemakumi matatu nemasere kana kuti US$187,237 kuti rikwanise kuwana gwaro revavhoti rimwe chete riri mumapepa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti zvairi kuita zviri pamutemo, uye peji imwe chete inenge ichitengeswa nedhora rekuAmerica kuchituo vanoda voters roll yepadande mutande kana kuti electronic copy vanenge vachibhadhara madhora mazana maviri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tikatisu seZimbabwe Electoral Commission maprize evoters rovira vari kutaura vachori hard copy zvirimo mustatutary instrument 145 ya2022 inotaura pamusoro pemari dzinofanira kuti dzibhadharwa nemunhu kana achida voters roll kucommission. Saka mari idzodzo kana riri hard copy idollar per page, asi kana iri electronic copy $200 for any role. Ndinotaura kuti kana voters roll ichidiwa nemunhu riri hard copy anofanira kubhadhara mari inosvika iyo $1 per page kana equivalent yebengrits. Tinawo vakatoaplaya vanotoda kumakanziri nekupi vakatobhadhara vanoda mahadhikopi, nekuti havasi vose vanokwanisa kushandisa madande mutande kana makombiyuta. Nokudaro iri electronic ripo zvakare kuti vanokwanisa kubhadhara iyo $200 achiwana rinonzi electronic copy. Rinova commission yari kupedza kugadzira izvozvo kuti vanenge vakaaplaya vachida iroro commission igone kuvapa access vakwanise kurianalyza nekuresecha payati kuti private portal. Uye kunika shauri secommission tovamba kusitevedzera mutemo nekuti mutemo ndonotitungamirira.
Chii chasvitsa kuti mutengo uyu unge uchisvika ku187,000 pavoters roll vamangwana?
Zvinoreva kuti mapeji avanoda ane vanhu vanodarika 5.8 million, ane mazita anodarika 5.8 million. Remembe kuti voters roll redu rine mazita makeni navanhu, zuva rakazvagwa, adiresi yepaanogara, jenda yake, zvinhu zvose izvozvo zviri muvoters roll. Saka mapeji anoda kuti ane 5.8 million entries. Tinoreva kuti imwe neimwe peji yanga ichidiwa nevanhu vaiye nechimhondo iri kusvika kumari iyoyo yamataura. Mukaita sewo anodawo mawadhi mamwe ma$200, vamwewo ma$20. Madawo maconstituency anosiyana nekuda kwemapeji anenge muchida kana ari mahard copy.
Tiri kunzwawo iro sangano reElection Resource Center vari kuti vakutora matanho ekukuendesai kukoti kana kuendesa ZEC kukoti pamusoro pegwaro iro rerevavhoti nemitengo. Munotora sei danho iroro?
tatine zitoro jinde kuti kana pane dambudziko mairano nemitemo yatinayinika izvizvo zveikodzero yavo nokuti zvirimo mumbiri womutemo isecommission tichamirira kuti tizwe kuti matare edzimhosva anoti kudii pamusoro penyaya yacho asi isecommission basa redu kutevedzera mutemo semabudiro awakadii awakaita.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekubhikita mudunhu remasvingo vanoti vari kutambira nemufaro mashoko ekuti komishoni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC yakatanga kuferefeta nyaya dzeuori ungadai hwakaitika mukanzuro yavo. Idzo vanoti dzinosanganisira kutengwa kwezvikakarara zvemotokari dzevakuru vakuru apo vagari vasiri kuwana zvakakwana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vataura neStudio 7 vanoti vari kufara kuti Zaki yakatopinda mudunhu ravo kuti itarisise nezveuori uhwo hunotsoropodzwa nevagari avo vari kuchema-chema nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mukanzuru yavo. Mutauriri wesangano revagari reBikita Residence and Red Payers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vanoti vanotenda nekuuya kweZAC vachiti inofanira kubudisa pachena uori huri kuitwa nekanzuru iyi.
Isu sevagari veBikita tinofara zvikuru, tinogamuchira namaoko maviri dano ratiri kunzwa ritorwa neZAC. Tiri kuya kuBikita kuzoita ongororo yezvichemo zvedu zvatakaonyorera tsamba zvinosanganisira nyaya dzemotikari dzakatengerwa maHOD, nyaya inosanganisira zvibhorani zvakacherwa nemari yatinofungidza kuti yakapamhidzirwa. Isu tinofara nokuti taya takangotarisa nzira kwenguva refu. Iko zvino kana vachinge vasvika totarisa kuti pakupera kwengororo iyi totarisa vagari vaitwe restored back nokuti vadzoredzere pfuma yavo yavakatorerwa zvisiri.
Inouya apo sangano reBira rakanyora gwaro renyunyuto kwairi pamwe nekudare reparamende mwedzi mitatu yapfuura. Mugwaro iri vagari vainyunyuta kuti kanzuro yakatengera vakuru vayo zvikakarara zvemotokari dzemaGD6 nhanhatu zvichiita mari inosvika zviuru makumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti US 40,000 pamotokari imwe chete. Kanzuro iyi inonzi yakatengazve chikakarara chemotokari yerudzi rweLand Cruiser yemunyori wekanzuro vaPeter Chibi yaiita zviuru zana nemakumi mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 140,000. Motokari dzese idzi dzinonzi dzakaita zviuru mazana matatu nemakumi masere zvemadhora ekuAmerica 380,000. Mumwe mugari wemuBikita vaStragonya Honda vati vanotarisira kuti ZAC ichaita basa rayo nemazvo.
ZAC ichiri kutaura kuti tichadhila navo, inoda kunzi ibudise nyaya iyi panhene, asi tinongoziva kuti pane catch and release kavakomana, iya inongoitwa kuti munhu achingorosungwa obva otongondoregedzwa kana kuti inyaya inenge ichida kundozama kungondovharwa-vharwa kungotsika-tsika kuti pane chatakaita ipo pasina chakaitwa. Saka icherechedzo neshuro yedu kuti nyaya iyi indosvika kumaperi nekumagumo.
Mutauriri weZAC Commissioner Thandiwe Mhlobane vatenda kuti vakatanga kuferefeta kanzuri yeBikita asi vati vange vasingakwanisi kuti pazvizere sezvo vange vari parufu. Munyori wekanzuri yeBikita vachibvi vatenda kuti ZAC yakauya kubasa kwavo vachiferefeta nyaya iyi vachiti
vakauya tikatovapa information yasiyana. Vakauya I think for 2 hours ndobva vatozoka zvine tika mushando wakabasa rekanzuri. Pane anonzi maresolutions. Maresolutions aigare makanselas ndanhurizo.
Okay.
Kana makanselas aita maresolutions basa reexecutive ndirikuimplementa makanzuro. We implemented maresolutions anga aitwa nekanzuro.
Vanoongorora nezvekutongwa kwematunhu vakazvimirira masvingo vaArchibald Madida vanoti
tinokomekedza ZAC zvakare kuti ipinde mumalocal authorities muno masvingo ose ichiferefeta kuti mari dzevagari, mari dzinopiwa makanzuro nevanhu vakasiyana-siyana nemapartners akasiyana-siyana dziri kushandiswa namazvo here, nekuti izvi zvaitika Bikita hazvisi Bikita koga, zvakatekeshera nyika yose.
Kunze kweZAC, kanzuro yeBikita iri kuferefetwawo negurukota redzokutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avo vakati zvakaitwa izvi hazvisi pamutemo. Vachitaura nebepa nhau remasvingomira vaMoyo vakati bazi ravo rakatotanga kuferefetawo nyaya iyi vakavimbisa kuti anenge abatwa nemhosva anosangana nemutongo wake zviri pamutemo. Kanzuro iyi iri kupomerwawo uori hwekucheresa zvibhorani zvina nemari inosvika madhora ekuAmerica zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti US 36,000. Kanzuro iyi yakacheresa chibhorani chimwe nemari inotangira pazviuru zvitanhatu kusvika pazviuru zvipfumbamwe zvemadhora ekuAmerica US 6,000 kusvika paUS 9,000. apo kucheresa chiborani chimwe chete chakadzika mamita makumi mana kuchiwanzoita chiuru chimwe chete nemazana maviri emadhora ekuAmerica kana kuti US 1200. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukotaro zvekushanyirwa kwenyika muKenya, amai Penina Malonza vazivisa nhasi kuti kusanaya zvakanaka kwemvura muKenya kwakaurayisa nzou mazana maviri neshanu kana kuti 205 nedzimwe mhuka dzine chitsama pakati pakukadzi nagumi guru. Apo dunhu guru rekumabvazuva kweAfrica rakatarisana nekusanaya kwemvura kwakaipisisa mukati memakore makumi mana. Vashandirwi muAmerica vakaramba vachipinza vanhu mabasa muna gumi guru kuwedzera pamusoro mabasa anoita zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nerimwe kana kuti 261,000. Unowe mucherechodzo wekuti kana mazuva esarudzo aswedera, upfumi hwenyika unoramba huri mufananidzo wekukura kwemabasa uye kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Mwedzi wapera uwandu hwevanhu vakapinzwa mabasa wakaramba huri pedyo newagara huripo kwemakore maviri adarika kana kuraudzira kubva pakapera nguva yekumbodzikira kweupfumi kana kuti recession. America iri kupinda musarudzo huru yekutsvaga dzimwe nhengo dzichange dzichimirira mamwe matunhu mumatare eSenate neParamende pamwe nemagavhuna nechipiri svondo rinouya. Makwikwi makuru ari pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party. Sarudzo idzo dzinonzi midterm elections dzinonzi nevari kudzitevera dzakakosha zvikuru sezvo dzichigona kunongedza zvingangozobuda musarudzo dzichaitwa muna 2024. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira svondo rino kuti veruzhinji vatambire zvinenge zvabuda musarudzo idzi uye kuti dziitwe murunyararo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti sarudzo idzi dzakakosha zvikuru sezvo dzicharatidza remangwana redare guru reSenate iro pari zvino rine nhengo dzakaenzana asi bato reDemocratic Party richizova nenhengo imwe inopatsanura kana pakaita mangange inove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Tikatarisa kuHayo, vanokukwidza vacho nevakanyanya kubatana chaizvo mapos ari kuitwa vanombondera kuti uchanohwina ndiani, ndizvo zvekare zvinoonekwa kumastate akaita sana New Jersey, zvekare ramastate akaita sana Georgia, kuti hapasari paratokubuda umboo hwokuti ucharatsokuhwina ndiani.
Sei sarudzo idzi dzakakoshera mapato maviri aya emadhemocrats vari kutonga pari zvino naiwo maRepublicans?
Kuimba yeutongi yeSeneti kuWashington DC uko pari zvino nhengo dzemaDemocrats ari kutonga navaBiden i50, totarisa zvekare kumaRepublican i50. Chinozoita kuti simba rinyanye kurerekera kumaDemocrats ndechokuti icho Vice President Kamala Harris vari kumaDemocrats. Saka ndivo vanozogura makakatanwa pakunge pavhotewa panyaya dzinenge dzichivhotewa dzokuSenate. Vane zenge voinda ivo kana paita 50-50 voinda vondovhotera kupati yavo yamadhemokrati. Saka maelection atakatarisa aya anogona kugura izvozvo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira iro vhiki rino kuti vari kukwikwidza vatambire zvichabuda musarudzo iyi. Sei takaona vachiita izvi?
Pane nyaya dzimwe dzakaitika dzokuti vaTrump pavakaruza havana kunge vachibvuma kuti varuza, havana kunge vachikurudzira masapota avo kuti vabvume kuti varuza. Saka zvinhu zvisingawanikwi mubumbiro romutemo weAmerica kuti pano kuita kukwikwidzana kusingaiswi nyaya mumakotsi. Saka vanoti aiwa handizvo zvakamirira America, handizvo zvinotaura mutemo, kumbiro romutemo reAmerica kuti waruza ucharamba. Kuti ndaruza ndorambira hapa. Pane makotsi okuti munhu unoenda ikoko, kwete kuti munhu unokurudzira vanhu vake kuti handei tinokudubura masimba.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDeVry University kuOhio muno muAmerica. Kushaya kwashe chidziva vekwazvimba mudunhu ramashonaland west avainzi vaJohannes Jenami masvondo maviri adarika kwave kukonzeresa makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana kugara ushe hwachidziva. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dzimba dzinochinjana ushe hwekwachidziva dzinoti imba yekwaJenami, yekwakarigamombe, yekwakatiza gombo pamwe neyekwamajeza. Mumwe weimba iri kuda kuti ipihwe ushe vaDominic Matibiri, vanoti ushe hwamambo chidziva hunofanirwa kupiwa vaJeremiah Jenami sezvo vari ivo vaifanirwa kutonga pawakapiwa kuna vaJohannes Jenami.
Kavakapiwa umambo hweuchidziva waifanirwa kupiwa anonzi Jeremiah Jenami kana kuti anonzi Jeremiah kana kuti mambo Jenami ndiye akanga asarudzwa nemhuri. Then local government ndobva yazoti since paina baba ngavachitora ivo pini yeushe. Taitarisira isusu kuti panguva iyoyo pavakapiwa ushe kudaro vaizotora pini yeusadunhu yeukatiza gombo voipa kune uya akanga asarudzwa pakutanga achiwana kupiwa pini hombe.
VaMatibiri vanoti vakanyora gwaro renyunyuto kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachikumbira kuti vagadzirise nyaya yeushe hwekwachidziva pamwe neusadunhu hwavaGibson Jenami vanozivikanwa saSadunhu Katiza Gombo. VaMatibiri avo vanobva muimba yekwakarigamombe vanoti mambo chidziva vaifanirwa kupa usadunhu kune mumwe wedzimba dzinochinjana ushe dzinoti imba yekwakarigamombe, yekwakatiza gombo pamwe neyekwamajesa, kwete kupa mwana wavo vaGibson Jenami usadunhu wakatiza gombo.
Vakanga vakufanirwa manje kuti sinzi mumba mavo makanga maenda pini yeumambo hombe yeusadunhu vakanga vakufanirwa kuchiisa kune imwe imba, asi baba vacho havana kudaro nokuti vakatiza gombo vanove Gibson Jenami havana vanhu vakaenda kunovatsigira semhuri kana kuti kuvasainira kuti vave sadunhu. Vakagadzwa nababa vavo zvemumba mavo. Saka izvozvi mhuri takatonyora petition ikaendeswa kulocal government kuti mhuri iri kuti vaGibson Jenami havasi mambo vakagadzwa zviri pa mtemo nemhuri.
Asi sadunhu Katiza Gombo vaGibson Jenami vanoti panofa ishe pane veukama vanenge vave kuda kutonga kunyange nguva yavo isati yakwana.
Ndati panofa mambo panosara vakandi inokwezva vanhu vari kurefu kunhukwe ikoko vanozvipira kuti tiri vana vekwachidziva vanodawo umambo vanogona kutouya kuno vachiaplya because mambo anenge afa panenge pandi vakandi. Kana Dominika ari mwana womusha mangu inini achemarini kuti atange kutaura nyaya dzaari kutaura idzodzo mizodzi yake yakapukutwa rini. Saka ndiani anga achionga umambo isi tichichema? Dominika haacheme here madzimambo kana afa? Kana ari umambo haana nguva here yekuchema? Umambo haudaro.
VaJeremiah Jenami ava vanonzi vaifanirwa kunge vakagadzwa ushe pakagadzwa ishe chidziva varamba kutaura nezvenyaya iyi asi havada kupa zvavo chikonzero. Munyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mudunhu remashonaland west vaJosephat Jaji vanoti nyaya dzine chekuita neushe dzinoendeswa kuprovincial assembly. Makakatana ekurwira ushe mumadzinza anonzi ari kukanganisa pamwe nekuparadza ukama mumhuri dzakawanda zvekutosvika kuti dzimwe mhuri dzokwirirana kumatare edzimhosva. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iti Woza Woza Friday my darling. Woza Friday seven zupo gine. Woza Woza Friday my sweetie. Woza Friday ilamba lingomine wena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Stabile Mutombeni uyo anozivikanwa neremagitare rekuti Lady Star. Ngatinzwe achitipa nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Lady Star. Ngifuna hlala tuze kwako.
Zvemagitare ndakatanga 2020. Saka pamakatanga kurova magitare makunzi Lady Star, vabereki venyu vaiti kudii? Vabereki vangu vaifarawo vachinzwawo music yangu because ndakanga ndava nenguva yakakura ndichingoti ndoda kuimba ndoda kuimba. Saka pazvakazoitika, aiwa, vakava nokufara kukuru kuti aiwa, finally wazodi wazokwanisa kuita zvaida moyo wako. Kwevo vanhu veruzhinji vari kuitambira sei music yenyu? Vanhu vaigamuchirawo minhanzi yangu vandaipawo, aiwa, vaifarira nekufarawo vachinzwawo mamessages arimo vachiti aiwa, izwi rako rinonakidza kuteerera, chiyo dzako dzinotinakidza. Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Ma challenges atinawo muindustry ndeaya. Every marketing kana uchida kuisa nzivo dzako pamipo, like kuna na YouTube, kuna na Zincelab, kuna na chichi, kukanguanda kubatana ne mabloggers, kunoda mari, ndo challenge iripo. Uyezve mavideos, kuitawo mavideos akanaka kunoda mari. Saka challenge iri muindustry, it's money, money, money. Uyezve isusu sevanhukadzi, dambudziko ratinowana mukati mekunge uchida kuita zvekuimba, maproducers they take advantages of us. Nguva unonzi kwanzi ndokuda ndidewo chichi kuitira kuti ndikuitire kuti music yako iende mberi. Machallenges atinofesa iwaya and hazvisi right. Ndo zvimwe zvezvinhu sometimes zvakambozondibata kuti ndiringoti zvekuimba zvacho zvinonetsa kana munhu achiti anokuda iwo uri kuda kuita zvekuimba, munhu aari kutaura zvekurudo, hazvisangani. Saka sevanhukadzi ndo matambudziko atinosangana nawo iwaya muindustry yedu. Vanodawo kukubatai, vanoda kubhukawo mashow kana kuteerera mumhanzi yenyu, vanokuwana ikupi? Vanoda kundibata vanokwanisa kutaura na Bosika wa. Kamunodawo kurova nako Woza Friday muchibuda mudariro ndekapi nasi? Nziyo yandingabuda nayo mudariro ndiyekuti ndaneta iyi.
Nezuro uno wakati unondida one moyo wese ndazvitadza injerudo wacho handichada zvekurwadziswa indi amaina baba.
Hanzi nguva ndo inogara yakaita shanje tangati chinzwa kuimbi ane musambo unotapira Stabile Mutombeni kana kuti Lady Star muhurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri musakangana wachirongwa chedu chelive talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa zvabuda kudare dzemhosva repamusoro rehigh court, uko nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinotova Job Scala navaGodfrey Stole dzanyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro rehigh court rinonyima zvakare nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinotova Job Scala navaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya vari kupomerwa ikukonzera mhirizhonga. Sangano reElection Resource Center roronga kuenda kumatare edzimhosva richinyunyuta nemutengo uri kubhadhariswa vanoda Voters Roll neZEC, asi ZEC inoti iri kuita zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa emthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 4 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama High Court judges lama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa njengabanye abakwenzayo kathesi abasekho emsebenzini.
Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukukhulula isiphathamandla sebandla le TCC umnumzana Job Sikhala.
Yikho labo oqala khona ukuthi ukhetho luntshontshwe nga amagama abazovota engahlelwanga kahle. Imali enkulu kangaka abayibizayo bayibizela ukuthi laba abafuna ukuyithenga bangayenelisi ukuyithenga.
IZimbabwe Electoral Commission idonselwa emthethwandaba phezu kwemali edlulise amalawulo ethi kumele ibhadalwe yilabo abafuna ugwalo lwabalelungelo lokuvota oludindiweyo i-voters roll. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lenyama Ndlovu Express Band. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukuthi umeli wezenkeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Lokhu ngokwesishiyankalombili imithethwandaba isala ukukhulula uSikhala kulandela ukubotshwa kwakhe labanye bakhe abebandla le-TCC abalitshumi lanhlanu kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula izinqumo zakhe umahluleli weHighcourt uJustice Rogers Manyangadze wale ukukhulula uSikhala esithi akulalutho soluguqukile ukuzizathu ezibangela ukuthi ancitshwe ibheyili yinkantolo kamantshi leHighcourt ukuzicelo eziyisikhombisa azikhweze kulawa madale ukusikhathi esedluleyo. Amagqwetha kaSikhala ebecele uJustice Manyangadze foroma ukuthi elahle isinqumo sikamantshi sokwala ukumkhulula ngoba esithi kukhona osokuguqukile kulandela ukuncitshwa kwakhe ibheyili. Amagqwetha ebethe njalo ukuvalela lokuncitshwa ibheyili kukaSikhala lommeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole kanye lamanye amalunga e-CCC alitshumilane kubangela ukuthi uZulu weZimbabwe alahlekelwe lithemba kundlela imithethwandaba yakuleli eqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa umahluli uthe kumele kulandele umthetho kungelani lokuthi abantu bacabangani. USikhala labanye bakhe bethethwa icala lokutshotshozela uDlakela olwaqhamuka enyathini kulandela ukubhubha kwelunga le-CCC uMoblessing Ali ocathengelwa ukuba wabulawa ngabantu bezanupf. Babotshwe mhla ka-14 ngonhlangula okutsho ukuthi sebezafikisa inyanga ezinhlanu bevalelwe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu usole kakhulu isinqumo sikaJustice Foroma.
This is an appeal against an application for bail under changed circumstances. So it's not
ebesikwenza namhla besingakhangeli ukucela kwakhe ibail kwakuqala kodwa besikhangela ngendlela esibona ngayo ukuba bail yakhe ayincitshwayo wayincitshwa kule ndlela ezehlukeneyo kulalezo esizisebenzise khathesi.
Ubhamu wengeze wathi sokusobala ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe ayisaqhubi kuhle umthetho ikakhulu kundaba eziphatha amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba uSikhala aphume.
Sibona ngani ama High Court judges lama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa.
Abebandla le-ZANU-PF bona bayakulandula ukuthi uSikhala labanye bakhe bayahlukuluzwa nje ileli bandla lohulumende ngendaba zombusazwe. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Matthew Sibindi, yena othi uSikhala wathuthuzela uDlakela ngakho kumele ahlale ejele.
Yikake hlale phakathi entolongweni akajeziswa.
uSikhala uzaqhubeka evalelwe njalo aphindele emthethwandaba mhla ka-15 kulinyanga lapho uMahluli athi icala lakhe lizathethwa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi isisiya emthethwandaba ukuyabophisa ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho. IZimbabwe Electoral Commission phezu kwempadalo yokuthi ithole ugwalo lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ngoba iphezulu kakhulu. IZEC itshele inhlanganiso le ukuthi nxa ifuna i-voters roll eyodwa edindiweyo kumele ibhadale imali ephose ingene kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola emelika, i-$187,000. Umthetho uthi ikhasi lalolu gwalo elilodwa kumele libize idola elilodwa lemelika, i-$1. Udaba lolu luthiye inengi likhuza umhlola namuhla lisithi izeki ayifuni ukuthi abantu bafinyelele i-voters roll ukuze bayihlaziye, yikho nje ihlawulisa imali enengi kanje. Kodwa isikhulumeli sezeki umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi i-voters roll edindiweyo ilamakhasi angu-187,000. Ikho nje ibiza i-$187,000. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu, yena othi iZEC igila imikhuba.
Sebeqalile njalo ukufihla iqiniso elihambelana lokhetho lololuzayo ngoba i-voters roll yona ngokwayo yikho labo oqala khona ukuthi ukhetho luntshontshwe nga amagama abazovota engahlelwanga kahle. Imali enkulu kangaka abayibizayo bayibizela ukuthi laba abafuna ukuyithenga bangayenelisi ukuyithenga. Ngakho kumele abantu beZimbabwe ke bahle baqale ukwethuka, baqale lokwesaba ngoba sokukhona imfanekiso ebonisa ukuthi ukhetho soluntshontshwa.
IZimbabwe Electoral Commission Dokotela Mpofu ithi kayiphambanisanga lutho ngoba umthetho yiwo othi ipage eyodwa e-voters roll nxa ithe yadindwa kumele ihlawulelwe i-$1. Ngokunjalo ithi ifike kulimali i-$187,000 ngoba i-voters roll le ilama page angu-187,000.
Eqinisweni baba, sisebenza ngamakhompyutha sonke. Siyakwazi ukuthi iloba abantu bonke beZimbabwe bebekule i-voters roll, bonke abantu beZimbabwe bebangu-14 million, bebangu-15 million, ngeke kwenzeke ukuthi voters roll ibe le 187,000 or 180,000 pages. Ngoba kule ndlela ama-documents afomathwa ngayo, akhandwa ngayo, ngokuthi noma abantu abarejistileyo bengama-million nama-million, akukwenzeki ukuthi kuze kufike ukuthi ibe lama-pages angako. Yindlela nje yokukhumbatha iqiniso lokuthi le voters roll bayincithe labo abayifunayo.
I-Election Resource Center ithi isihambisa lolu daba emthethwandaba, isimangalela iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba. Ubona iphumelela yini mhlawumbe sibone imali isehliswa?
Sesikwazi baba ukuthi amakhothi imthethwandaba yakuleliya athunjwa kudala abanjwa ibona baba busayo amakoti asuka uhulumende ngawe banda elibusayo iZANU-PF sesibonile lapha kumithwa abaphikisayo ama bail lalabo abanye abaphikisayo njalo bengeniswa emakoti besukunyezwa besenziwa konke lokuyana kunzima ukuthi umuntu opheleleyo obhekileyo athembele kumakhoti aseZimbabwe ukuthi iqiniso lizaphuma kumbe njalo ukuthi wona umthetho uzamiswa ngenyawo zawo ezimbili. Kodwa okukhulu kukho konke lokhu yikuthi sokuzibonakalela kubo bonke abantu beZimbabwe ukuthi kukhona okuchaya amanzi lapha kuma-elections, okuchaya amanzi kuyi-voters roll, okumele ukuthi abamabandla aphikisayo abe-civil society babone ukuthi bayaphithizela masinyane lungakantshontshisiswa lolu khetho soluvele soluqalile ukuntshontshwa njengoba sibhekile.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Ikomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission isisole kakhulu udlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukutshaywa kwamalunga ebandla le-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eyinsiza lasematobo phambilini kokhetho lwama-by-elections olwenziwe kulesi sigaba ngenyanga esanda kwedlula. Ithi okuyikhathazayo kakhulu ikuhlukuluzwa kwabesifazana khona ethi kudala ukuthi besabe ukuphatheka kwezombusazwe. Sixoxele uMnumzana Dalubuhle Sibanda, omunye wabaqondisi balikhomishini esigabeni seMatevelelend.
IZimbabwe Gender Commission ngenye yamakhomishini azimele wodwa abizwa ngesilungu kuthiwa ngama-independent commissions atholakala ku-chapter 12 we-constitution yethu. Yona injongo yayo iZimbabwe Gender Commission ikukhusela lokuthuthukisa amathuba phakathi kwabesifazana labesilisa abafana lamankazana. Siyekelele kakhulu kulungelo loluntu kodwa sikhangele kwezobulili.
Amafichane nje nxa ungasikhumbuza lapha mdawini ukubana iZimbabwe Gender Commission umlando wayo ngowani?
I-Gender Commissioner ilomlando xa singakhangela isekelo sethu sombuso section 246 ikhuluma ngenjongo yayo ne-Gender Commission. Ithi sona sithi i-Gender Commission ilomlando ukubeka iso lokhozi sikhangele kakhulu kwezobulili. Ungakhangela isekelo sethu sombuso silezikhenxa eziningi ezikhuluma ngezobulili. Iphinde futhi ibe lomlando wokuphenya amacala kumbe izikhalazo eziyabe zilethwe kuyo ezikhangelene lwezobulili, ukwephula kwelungelo lobulili ukuthi umuntu angabe ehlukunyeziwe ngokuthi ungumama kumbe ungubaba. So njengeZimbabwe Gender Commission siyayamukela leso sikhalazo. I-commission iyavunyelwa futhi ukuthi iyenze isinqumo lapho okuyabe kulodlame khona, iyenza ukuthi singathi ku-recommender for i-criminal prosecution. Lapho ukuba khona lodlame olule-criminal element, i-commission ilomlandi yokuthi i-refer to the relevant authorities, amapolisa lama-courts, umyenzi wakho lokhu ajeze.
Kula maviki adluleyo sokube lodlame olwenzakalayo, kwenzakale udlame ematobo lasensiza, kwalimala labanye abesifazane kanye lezinye indawo kweleZimbabwe. Lithini ngakho konke lokhu?
Njenge-commission siphatheke kabi ngodlame obelubhekiswe kakhulu kwabesifazane abakwezepolitiki ematobo. Thina ngelizwi eliphezulu sithi lesi senzo sibi kakhulu ende sephula amalungelo abantu. Ikakhulu sibheke isahluko 52 se-constitution yethu esikhuluma nge-right to personal security. Njalo futhi lesi sehlakalo siphikisana lo-section 80 esikhuluma ngamalungelo abomama. Singakhangela futhi isiqu sokuziphatha kwezepolitiki esithi ngesilungu i-electoral code of conduct u-section 5. Sikhuluma kakhulu, siqwayisa ngokuziphatha kwama-political parties labalandeli babo. I-Gender Commission iyanaka kakhulu njalo iyakhathazeka ngesehlakalo lesi ngoba ngesinye sezehlakalo eziba ngumgoqo ezivimbela omama ukuthi baphatheke kwezepolitiki lezokubusa. Njalo i-Gender Commission iyakhuthaza uhulumende labezomthetho labontatheli izindaba ukuthi bakusole kakhulu njalo bakuxwayise ngengalo yomthetho isebenze ukuze kwenqabele isehlakalo esinjengalesi.
UMnumzana Dalubuhle Sibanda ngusikomishi weZimbabwe Gender Commission esigabeni seMathebeleland. kuza kuba kuphithizela eMelika ngempela sonto lapho abebandla lamademocrats labebandla lamarepublicans abazagcwala khona ndawana yonke begqiba imikhankaso yabo phambilini kokhetho lwamalunga ephalamende ngolwesibili. Uphenyo luveza ukuthi ibandla elibusayo elamademocrats lilakho ukunqotshwa. Sixoxelo sekela ibandla leli khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ama-polls indlela esiwabheke ngakhona awathembisi kakhulu ukubana ama-Democrats angaqhubeka ebusa ku-Congress laku-Senate. Kodwa ikakhulu ku-Congress kulapho okukhanya khona kungathi ama-Republicans azokhona ukuthi nqoba kodwa kuSenate ngingathi ngutshiki lobhanqa sizobona ngoba kulama states ayi-4 engingathi ngama key states ama swing ngisho ukuthi iPennsylvania iGeorgia iNevada le Arizona silama candidate aqinileyo lapho kodwa ngoba ungakhangelisisa from kudala iGeorgia Arizona begu ngama stronghold awama Republican kodwa sawa flipper abanga wethu. Inkinga isilayo njengama Democrats masisiya kulolu khetho ludaba lwe inflation ngoba sibona intengo yezinto zikhuphuka especially ipetulo lokudla and izinto ezenza abantu bangaphatheki kahle bese besola ke umbuso okhona ngoba umbuso okhona ngowama Democrat.
Ukhuluma ngodaba lwe inflation baba Moyo, ubona lusiba lomthelela onganani kulolu khetho ngoba njengokusho kwakho abantu bonke bakhala ngokudula kwezinto ama rent, ifuel, amafutha ezimota, ukudla, zonke izinto sezidula.
Yeah, kodwa singakukhangelisisa ukwenza iinflation ikhuphuke lokudura kwezinto lokho esikhuluma ngakho. Akusikho ukuthi ukuhluleka ukubusa kwamademocrats. Masi siya eqinisweni siphuma esikhathini esinzima seCovid lapho amafactory amaningi avala especially eChina okuyikhona into eziningi ezivela khona ende ishortage yezinto ngendaba zeCovid iyona engathi ama logistics iyona ayenza ukuthi supply chain ishote izinto bese zishota ezitolo la yikho kwenza izinto zikhuphuke.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika esisekela ibandla lama Democrats. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. So kusiya ekupheleni kukampandula, uhulumende weSomalia wethule amanyathelo alukhuni ajonge ukuvimba imithambo esetshenziswa izidlova zeqembu le-Al-Shabaab ukuthola imali yokuqhuba inhlelo zomvukela. Ngalesi sizathu abogatsha lwe-United States Department of State labogatsha lwe-Department of the Treasury bethese abakhokheli be-Al-Shabaab izijeziso zenotho ndawonye labanye abancedisa leli qembu ngenhlelo zokuthola imali. Ngomfumfu mhlaka 17, i-State Department ifake abakhokheli be-Al-Shabaab abahlanu kuluhlu lwezidlova eziyingozi emhlabeni jikelele olubizwa ngokuthi Specially Designated Global Terrorists phansi kwesinqumo se-Executive Order 13224. UMohamed Mire, ingqungquthela ye-Al-Shabaab, ebona ngokwethulwa kwezinqumo zaleli qembu ezibalulekileyo, njalo ukhokhela ugatsha lwalo eSomalia. UMire wake waphatha ezinye njalo izikhundla ezigoqela esokuqoqa imithelo yezokholo, i-religious taxation. Leso kuba ngusibalukhulu waleli qembu esabelweni seHiran region enzikini yeSomalia. Uyase Jis ukhokhela ugatsha lwabahlomileyo abe-Al-Shabaab abakhangelane lenhlelo zokuhlasela abaziwa ngokuthi iJaba. UYusuf Ahmed Haji Nuro, owaziwa njalo ngelokuthi nguJis Ade, ukhokhela ugatsha lwabacuphi ku-Al-Shabaab olwe Amniyat oludlala indima enkulu ekuhlaseleni lekubulaleni. UMustafa Atho yena isiphathamandla sogatsha lwe-Amniyat okhokhela inhlelo zokuhlasela kwele Somalia lakwele Kenya. U-Atho ngumqoqi waleli qembu obalulekileyo mpela owaqoqa ukuhlaselwa kwe-Westgate kwele Kenya ngo-2013. Ukuhlaselwa kweGarissa University ngo-2016 kanye leminye imisebenzi yobudlova enyakatho yele Kenya. UMohamed Abdi Adeni laye ungumkhokheli we-Al-Shabaab. Waphatheka ekuqoqeni ukuhlaselwa kwehotela ye-Dust D2 eNairobi kwele Kenya, lapho okwafa khona abantu makhaza abangamashumi amabili lambili 22. Ngasikhathi sinye i-Treasury Department yajezisa iziphathamandla ze-Al-Shabaab eziyisishiyagalolunye eziphatheke kunhlelo zemali ezihlanganisa iqembu le-Al-Shabaab lamankampani aselizweni. I-Al-Shabaab ithathela amankampani azimeleyo imali efika ku-$100 million ngomnyaka. Okuyimali eyisebenzisa ukuqhuba inhlelo zayo leze Al-Qaeda. Abayisishiyagalolunye abajeziswayo laba babalisa u-Abdullahi Jerry, othenga izikhali ngaphandle komthetho, uKhalif Adale, obona ngokuthathela inhlanganiso esizimeleyo imali, u-Abdi Karim Hussein Gagale, umsekeli kamphathi ngcebo, u-Abdi Samad olobudlelwano obukhulu lenkokheli ye-Al-Shabaab Senior Leadership Council, u-Abdi Rahman Nurey ohlanganisa i-Al-Shabaab lamankampani azimeleyo i-private sector, uMohamed Hussein Salad, u-Ahmed Hassan Ali Suleiman Matan loMohamed Ali Badaz, abakuqula elibona ngokuhanjiswa kwezikhali ngaphandle komthetho kwele Yemen. Okokugcina, i-US Department of State ilomvuzo we-$5 million ezaphiwa yiloba ngubani ololwazi lokuthi esinye isiphathamandla se-Al-Shabaab uHassan Afgoye ungaphi. Elemelika liqonde ukuchaya lokudiliza inhlelo ze-Al-Shabaab emhlubulweni wempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Kutsho unobhala wogatsha lwezemali olwe-Treasury obona ngenhlelo ze-Terrorism and Financial Intelligence, uMnumzana Brian Nelson, wengeze wathi, sizaqhubeka sithatha amanyathelo okumisa ukuthengwa kwezikhali lenhlelo ezitholisa i-Al-Shabaab le-Al-Qaeda imali. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwesiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala, yena oncitshwe njalo ithuba lokuthi akhululwe ngemali yesibambiso inkantolo namuhla. USikhala selenyanga phose ezinhlanu evalelwe ndawonye labanye abe-CCC abalitshumi lanhlanu 15.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to pogine. Waza Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, ilambaling komine wena.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lenyama endlovu Express Band lona eselethu leidlalate lalo lakuqala. Iqembu leli licula likwele South Africa. Mbuleli liqalele thula ingoma eyodwa kunyanga ezimbili ezedluleyo kodwa selikwenzile ngedlalade eligcweleyo elilesihloko esithi umuntu uyajika lile ngoma eziyisithupha 6 nango umholi weqembu uGabila Ndlovu
sanibonani yizo zonke indawo ezihlukahlukeneyo siyabonga kakhulu indlela abantu abasamukela ngayo sisasebasha endimeni yomculo ikanti ke kwi-album yethu entsha yakuqala leyi siyabonga uxhaso lwabalandeli nokusamukela kahle
Tenga umculo wenu Gabila bawuthola ngapi bawuthola njani njalo
ngathi ngale nombolo +27 16 22 10 18 inamba ka MK leyo oro lixhumane lathi kule nombolo +27 84 85 97 939 uGabila loyo
abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi
sicela ukuthi lapho esilahleka khona besibonise indlela njalo futhi besisapote siyaphambili lapho esihluleka khona besicela ukuthi abalandeli besisize besincedise ngembono yabo abalandeli bethu siyabathanda wenda ukuphi useGoli useZimbabwe useTanzania useBotswana ukuphi siyanithanda abalandeli ngothando olufanayo
Uphuma ke enkundleni uGabila Ndlovu leqembu lakhe lenyama Ndlovu Express Band ngale. Hayi suka bo Nyama Ndlovu Express Band behlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukukhulula isiphathamandla se-TRIPC umnumzana Job Sikhala. IZimbabwe Electoral Commission idonselwa emthethwandaba phezu kwemali ethi kumele ibhadalwe yilabo abafuna ugwalo lwabalelungelo lokuvota oludindiweyo olwe-voters roll lona ethi lubiza i-$187,000. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo yimi owenu untunga milinkomo kololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.